Vashara ne Studio 7 pakufora kwaitwa nemamwe masangano akasiyana siyana mugweru nhasi. Amai Elizabeth Dure vanoya amai vemushaka Bulusi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwakaita mwana wavo pakunopera kwemwedzi wapfuura, vachiti havana kumbofunga kuti upenyu hwake hwaizoguma nenzira inorwadza kudaro. Amai Dure vatiwo ruhu rwemwanasikana wavo runofanirwa kuvedzidziswa kune vanhukadzi vakawanda kuti vataure kana vachishungurudzwa murudo kana muwanano.
Inangari naikara chifara ina andona kuzwa kuti zviri musonga sangana nedambudziko, asi ndinoda kurudzira, ndinoda kuti munhu akaita izvi atongerwe mutemo unokodzerana naizvozvo. Sekunzwa kwatinongonzwa, tinongonzwa kuti isanda aofarisi aofarisi iye mwana wangu akato angadai akatofarirwa. Ndochishuwo chedu ichocho kuti tinoda kuona achitongwa, achipiwa mutongo unoenderana naye. Uchidzidzisawo mamwe madzimai kuti kana muchiona uchishungurudza unofanira kuti utaure. Asi ini handina kuzvitarisira pamwana wangu kuti ndakamboona kuti mwana wangu ani zviri kuitika paari, hana ngu yandisaurira izvozvo.
Vaofias Marunga vanoi baba mnini vemufi vati vari kurwadziwa nenyaya yekuti Tashinga Musonza uyo anonzi ndiye akarova Lusi kusvika afa haazi mujeri, uye hapana zvavari kuziva semhuri pakuti achamiswa pamberi pedare rini. Musonza akasungwa mushure mekunzi ndiye aive auraya Lusi uyo wainzi aidanana naye, asi akabudiswa muusungwa mushure memazuva matatu sezvo zvainzi aive agarisa mumaoko emapurisa kupfurikidza nguva inotenderwa pamutemo, achinzi aizomiswa pamberi pedare kana mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi zvizere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti Musonza aripi pari zvino, asi vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ari mumaoko emauto ekubasa kwake kutonhiwo airbase uko anoshanda. Vadesiderius Dure vanoi hanzvadzi vemushakabvu vati vavazi kufara nenyaya yekuti Musonza asati amiswa pamberi pedare, vachitiwo zvichavatorera nguva semhuri kuti kurwadziwa kwavari kuita kupore.
Munhu haafani kuisa ruoko rwako pane mukadzi nyange zvaita sei. Kana zvanetsa unofamba woenda. You can go and look for another partner somewhere. Violence which leads to death like this in Rwanda.
Sachigara uri Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata vati sesangano vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwaDure, uye vachaedza nepose pavanogona napo kuti nyaya yekupondwa kwaLusi itongwe sezvinokodzera.
Hapana mhosva chero waitei inoita kuti munhu adhindirwe kuti atorerwa upenyu hwake.
Nhasi ndiro zuva rekupedzisira pamazuva ekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi nevanasikana, kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.